vanhu vari kuchema nenhamo dzakasiyana siyana. Vamwe vanofirwa, vamwe vari kuchema chalenji dzemari, vamwe vari kushayiwa mabasa, vamwe mabasa ari kupera. Asi chinogona kuvanyaradza ishoko ramwari. Ndosaka takati usacheme.
Padamba refu renyuri pane kamwe kambo here kamungakwanise kuti tsenhurira zvishoma shoma.
Takanaka iyi ndogona kukutenhurirai kambo kari panamba 3 kanonzi tawanirwe nyasha.
Tawa nirwe nyasha. Tawa nirwe nyasha. Hama dzangu vaiti handichati asinazi napinda muzvidza. Shamwari dzangu dzaiti handichati asinazi ndasvika musvitsa. Tete mutsvene wandapiwa nashe ndawanirwe nyasha.
Aiwa, tiri kuzviona kuti tarenda riripo chaizvo apa. Pane kamwe kanondibatawo chaizvo kanonzi chiedza. Aka makakaimba zvaita sei?
Kambo aka ndakakanyora ndikakaimba musure mekunge tete hanzvadzi yemurume wangu ashayika musi watakachata musi wa19 December 2015 taichatira kumasvingo. Saka hanzvadzi yemurume wangu aitravela achibva kwamutare achiuya kumuchato. Saka on her way akabva aita accident asati asvika kumasvingo. Ndokubva afira pasipoti iye nemwana wake mukomana namaid wake. Saka ndakanyora kambo aka ndine kurwadziwa asi tine kunyaradzana nehama neshamwari kuti nguva yamwari inokwana uye ndokuda kwamwari. Tinenge tisina kutarisira uye tinenge tisina kugadzirira.
Aiwa, tine urombo nekuti unotonzwa nemashoko acho kuti munhu anenge achidzimbikana zvikuru mumoyo. Asi muchikurudzira vanhu kuti vange vachichema vaine tariro. Pane vamwe vaimbere vamakaimba navo padamba refu renyu?
Ya, padamba refu rediri takaimba na Blessing Shumba. Akatibatsira panziyo iyoyo inonzi chiedza. Ndoya takaimba naye iyoyo.
Hama dzangu musachema, savamwe vasine tariro. Pavete muna ishe wedu Jesu, ishe wedu, ishe Jesu. Oh, Maria. chete na isha Jesu kuno kumuka baba vete vavete machitena chieta mari vanobuda nenguva ya mari uchamuka tuchasamba na mumakure nenguva ya mari uchamuka Tishasamba na mumakure Shema Savame vasine tariro Vose Vavete Muna ishe Wedu Jesu Ishe wedu Ishe Jesu oh. Maria Jawa uisa Pamwe chete Na ishe Jesu Kuno kumuka Vavete Vavete, vachitenda, chieta, mari vanobuda.